Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana ticharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka noElvis Ncube. Ende takaonazve veOperation Dudula vaivamo kukwera zuro.
Zimbabwe Exiles Forum yoshishikana nekurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Sloot.
Zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana.
Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa.
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara bhajetiri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebhajeti regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri pakati pevanhu vakapondwa ndokupiswa munzvimbo inogara vazhinji yeDeep Sloot muJohannesburg. Mapurisa emuSouth Africa ayo ari kutenderera munzvimbo iyi achifereferta zvakaitika anoti ane chinangwa chokutongera vakaponda ava rufu akavabata. Munzvimbo yeDeep Sloot ndimo makapondwa nekupisirwawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu Elvis Ncube gore rakapera. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe vaHenry Hama dziripi kuti tunze divi ravo. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nyaya iyi ichiri pakati pekuferefetwa.
Vawande, hatisati nyanyoziva nechiitiko nezvechiitiko ichi, asi nhau dziri kungoti kune 4 vakaurawa kupera nezuro usiku, kwoita 5 vakaurawa nezuro. Ende zvese izvi zviri kuitika vachinemegwa mhosva dzokuti ndo vapari venyaya kana mhosva dzinenge dzichii dziri kuitika muDeep Sloot. Kana ticharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka noElvis Ncube. Ende takaonazve veOperation Dudula vaivamo kukwera zuro. Saka kazhinji ukaona pachiita zvipoka zvipoka zvinenge zvichimira nama South African panenge pachiita zvinhu zvakadai, kazhinji panoita fungiro yokuti ndo vanenge vachikurudzira. Hatisi hedu kuti ndo vari kukurudzira, asi paunenge uchiona vachifamba vachiita mamanifesto okuvenga maforeigners kana kuti zvizvakwa zvezvimwe nyika, kazhinji ndo paunoona pachioita fungidziro yokuti vanenge vachi vamunyaya dzacho saka zvino zvatinongogwadziwa asi tichaferefeta heduwo nokuwa kuti zvakamira sei chii chakanyanyoitika asi hazvizi zvinhu zvakanaka tichiinda kusarudzo dzichaitwa gore rinouya muSouth Africa nokuti zvinhu zvinongokonzera kusawirirana nembonga mupopoto nemagarisiro ano akaita vanhu muno
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum va Gabriel Shumba vange vari parunhare ku South Africa ne Studio 7. So ndorapera Britain yakazivisa kuti yakapa Zimbabwe mari inosvika mamirioni makumi matatu nemaviri ane chidimbu kana kuti $32.4 million kubatsira bazi kusimudzira zvikoro asi gurukota rezvedzidzo vatorerai moyo vanoti mari iyi ichashandiswa mukusimudzira vanasikana imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nedzidzo muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pa DeFry University kuOhio vanoti zvakakosha kuti mari iyi ishandiswe zvakatarwa chaizvo neBritain.
Chirongo cheEducation Partnership for Education chemari yapiwa hurumende yeZimbabwe kuEducation inosvika $32 million chirongo chakanaka chaizvo zvekare andiko kutanga kuti mari dzakadero dzinge dzichipiwa Zimbabwe kuEducation saka vanoti ivo imari yekuti ikwanise kusumudzira dzidzo muZimbabwe kunyanya kuzvikoro zvepasi pasi zvinenge zvichibetserwa kunge zvichivakurudza mabuildings acho pamwe chete nokunge vachiisirwa mvura ingava yezvibhorani nokunyanyisa chaizvo kuti kuna ana trash kuyo uku vana vange vachizokwanisa kuzoenda kuna ana grade 1 vakwanisa kuverenga zvirongwa izvozvo pamwe chete nokunge zvidzidzisa vabereki kuti vanofanirawo kunge vari mudzidzo dzavana nokuti maticha haangazvikwanisi ari woga ndo zvinotaurwa naambasada weBritain kunenge kwabva mari yacho pamwe chete nevokuUnited Nations vakamirira dzidzo dzavana vaDiop vanopupuravo izvozvo kuti dzidzo inofanira kunge ichisimbiswa muZimbabwe asi kusimbiswa kwayo kunenge kuchibvira napasi kubva mwana asati atanga kuenda kuchikoro kuna ana crash kuyoko pamwe chete nezvikoro zvacho zvinozoenda vana zvinofanira kunge zviri zvakagadzururwa zvichisapota dzidzo yavana
Professor Masocha panoita sekuti pane musiyano pakati pemashoko ari kutaurwa neZimbabwe neavo vari kupa mari mashoko ari kutaurwa negurukota rezvedzidzo vamoyo anoenderana here nemashoko akataurwa nenyika nemasangano ari kudetsera Zimbabwe nemari yedzidzo iyi
zvino zvinenge zvotaurwa naminista moyo kuEducation yemuZimbabwe kuti dzidzo yemuZimbabwe inofanira kunge ichichinjirudzwa ichisimbiswa chaizvo yakanangana nomwanasikana zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana nokuti vamwe vaakuti ivo dzidzo mari iyi ichange yakanangana nokuvandudza dzidzo dzomwanasikana pamwe chete nokuvandudza dzidzo yeZimbabwe dzidzo yeZimbabwe taifunga kuti yakatovandudzwa kare neEducation 5.0 zvekare vauya nemari havana kunge vati ivo ndiya vasikana kana ndiya vakomana vataura pachena kuti inenge iri mari inenge ichishandiswa kuti vana vasanyanyo kudropa muzvikoro varambe vachienda kuzvikoro zvirongwa izvozvo pamwe chete nokuvandudza zvikoro saka ndoda sekuti minista kuti havana kurashika apa ameno kuti vanenge vavudzwawo chiasi zvinenge zviri kunzizvo zvikoro zvapasi pasi number 1 zvichange zvichipiwa mari dzokugadzurudza zvekare new curriculum yagara iripo isati chada zokuwa ndudu wasu kutisa potwe ndiyo sekare ichange kuchiswa mariko ku pamwe chete nokuzama kuita zvirongwa zvinoita kuti vana vechikoro vasarega kuenda kuchikoro. Saka takatarisa izvi tinoona kuti zvinhu zvakanaka chaizvo, asi zvinongonaka chete kana mushandi wacho unondopa dzidzo kuvana achinge achifara achinge achibhadharwa nomazvo. Ndopa tinoti siyanei ipapo nezvimwe zvirongwa izvozvi, zvinokuti inisu munhu uri kudzidzo achibvira nokubhizinesi uku tinoziva isu kuti zvinoshanda ndezvokuti mushandi ari padhuze dhuze necustomer ndiye unokosha kudarika vese, kuti akasafara paanondopa dzidzo iyoyo kuvana haisviki nenzira yainofanira kusvika. Saka vashandi vehurumende ava maticha vakasabhadharwa zvinovafadza. Zvose zvirongwa izvi hazvina kwazviri kuenda, nokuti tiri kuona isu kuti zvirongwa izvi hazvina kutanga nhasi. Chaiita kuti mari dzimwe dzaiinda kune izvozvizvi zvisabudirira chii? Mushandi waticha haasi kufara.
Nyanzvi mune zvedzidzo neupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari panhare kuOhio neStudio 7. Asi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira, vanoti mari iyi hairevi kuti Zimbabwe haina kuchemerwa zvirango, vachiti Zimbabwe haifaniri kupema asi kuzviitira zvinhu zvayo yega.
Izvi hazvirevi kuti hatina masanctions atinopiwa kana kutemegwa kubva kuUnited Kingdom, asi zvinongoreva kuti mabasa avamunangagwa re-engagement and engagement ane pundutso, pane zviri kuita zvichizaruka, uyezve tinoramba tichiita basa iroro ravamunangagwa re-engagement. Takatarisira kuti pamusoro pekubviswa kwe 32 million zvirango zvoupfumi zvichabviswa, tisamirire kupiwa tikwanise kuzvigadzirira 32 million yedu takasununguka nesimba redu nezvatinazvo sevanhu veZimbabwe.
Avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera kuparurwa kweurongwa hwebhajeti regore rinouya negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti chikuru chiri kunetsa varayiridzi ndechekuti vachatadza kupa vana vechikoro dzidzo yavanofanira kuwana sezvo hurumende isiri kugadzirisa matambudziko avakasangana nawo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavira Zhou.
Bhajeti ravamuturi Ncube chigadza pasi mimba yomusikana, asi chatingada kutaura ndechekuti chinhu chimwe chete chiri nani pabhajeti ndechekuti mari yanga ichipiwa iri yemaUS iri allowance yakuzopiwa iri salary or basic salary. Izvo zvinopa kuti mari yemaUS ibake ichizobatsirawo pamulandigere kana kuti papension.
Ko kana makatarisa zvimwe zvose munoti nenyaya iyi Dr. Joe?
Takutarisa zvimwe zvese budget harindirani nezvatinoti regional, continental ne global best practice. MaAfrican countries muregion nemucontinent ane agreement yeDakar framework. Dakar agreement inotaura kuti budget renyika rinoenda kueducation rinofanira kunge riri 20% of the total budget. Ndiyo budget inoenda kuprimary and secondary education. UNESCO inotaurawo kuti budget rinoenda kusecondary, primary and secondary education rinofanira kunge richipfuura 22% of the total budget. Asi redu budget iri tinoona kuti riri pasi kana kuti tingati riri pa 13%. Saka riri pasi zvikuru kwazvo takatarisa zvinodiwa kueducation.
Mario, 13% of the total budget. Haikwani kubhadhara vashandi vari Ministry of Education vanosvika 140,000 pari zvino. Pane deficit yevashandi varairidzi ye 50,000 inoda kunge ichiemployiwa. Mari yacho hapana. Nezvikoro 3,000 zvinoda kunge zvichivakwa. Zvekare pane issue ye kuti zvikoro zvinge zvine electricity kana solar. 75% of primary schools hazvina electricity kana solar. 65% hazvina. Saka zvinongoreva kuti tifunge kuti tingazwa neICT kuti vana vese nevari kumaruwa here havanga vachikwanisawo kunge vachidzidza zvemhando yapamusoro. Zvichangoramba zviri zviroto. Kuti varairidzi vatambire mari yakanaka zvichangoramba zviri zviroto.
Izvi zvinoitei kudzidzo yemunyika, Dr. Ashok?
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara budget iri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration inoreva kuti health inofanira kunge ichipuwa 15% of the total budget. Tinoona kuti budget rakapa 10%. Maputo declaration ya agriculture inoti 10%. Zvakatadza zvekare because takapa 7%.
Chamunoona mubudget iri chii?
Tinoona budget ravamuturinyure richiwedzera nhamo kuvarombo nokuti kuna matax akawanda ekufamba pamigwagwa kuterera dzimotikari nezvimwe zvakawanda zvekuti kana une dzimba dzinenge dzichibhadhara 1% kana une property. Vese vane property vanongozopa kuti vopa bedeni yedzimba dzavo kuvarairidzi vakawanda vavo vanova maloji. Saka tinoona chiri chigadza pasi mimba yomusikana. Makwindi gore ra 2024 namo ichatamba wishu pamusana pavarairidzi. Hationi tichikwanisa kunge tichipa quality public education nemateksa akawanda zvikuru kwazvo akadai. Budget rinoratidza kuti ratidzosera kumashure kugore ra 1894.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vanoti kusafara kwavarairidzi kuchakonzera kuti basa muzvikoro risaitwa nemoyo wese. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tine kubatikana kusingaiti bajeti dzatakapuwa. Nangu nyaya yangu yakanyanya kukoshera pamapasipota. Dai varume, chinhu chinofanirwa kudhura chii? Chitupa chisingaexpire nepasipoti inoexpire. Yekuti unogona kuitora uchifungidzira kuti uri kuda kubuda kuenda kwakati nekuda kwebasa raunenge unaro semuenzaniso manesi voramba kukukilira mapepa ako. Iyo isikapa yakuekspire unayo. Varume, izvi zvakuitika izvi hazvitaridzi chimiro, zvinosoresa nyika. Ina handionini kutaura pachena kuti aiwa takundikana mosiya mupa vamwe mukana. Chiri chinhu chakaipa. Zvinhu zvakanaka kana makuti inini nedzimba dzimwe dzakavakwa dzine mari dzakawanda wanda vaakutorerwawo tax padzimba. Zvonyadzisa varume, makundikana varume.
Dai tisina mapurisa nemasoja muzimbabwe, dai nyika yedu yakanaka. Taikwanisa kubvisa mbavha dziri ubapfumi hwenyika. Vanarishwaya vanoba godi, njumba yegodi. Vongosiya wakadaro, masoja akanyarara, mapurisa akanyarara. Muri zvituta mapurisa nemasoja emuzimbabwe. Muchasvika rini muchingoitwa imbwa nezanupf?
Alo pastudio 7, alo pastudio 7. Tiri kurwadziwa wedu wene zviri kuita vanhu vezanu kuuraya vanhu vetriplec. Makambonzwa here kuchimbonzi munhu wezanu afa? Hakuna, kunongonzi matriplec.
wapedza ugudanzi tinofoma nyaya kunyeba zvakamboitika kupizvoni vamasaya vakashaya kufoma here izvozvino zvakawitineswa oni nyika dzese kuti chokwadiwa masaya vakafa zvanopiefuka kukumbirawo murungi vamunanga gwavo kahoka ngavambobvawo pachigaro vakura pambotongawo vamwe timboonawo kuti zvine zvakadii toda shanduko isusu tingori kunoku kujoni kunoku ndokwatingori kudurotya kuti kotikadzika kumuchatombotangira papi pamunanga kunga vasadaro vashabanga mutikwanire muri kwamurikoko muchiita zvamuri kuita izvozvo zvekuturunura vanhu pavanzi vakuda tinzwirewo chiti purizi tiriwo vanhu mwari haadhaki tichisava kudzokererai zvamuri kuita izvozvo vanhu vezanikiwe
makadiko pastudio 7 aiwa tinofara indinoitwa Wellington Pete ndiri kuno kuchitungwiza kunoku nemubvunzo wokuvakomana vedu vetriple c tichinzwa kuti mabaelection hongwa akuitwa zvaari kuitwa chavamweuyo haazorikole futi vanhu here hazvidi mashandisa zita semuweyi ari kungoita pane zvivi zvaigadzirirwa zvichaita kuti chavamweuyo asaite zvaakaita hatisi kuramba tichitenderera here panyaya imwe chete yekuti maelection apera vakomana vedu vahwina vahwina ubva vaitwa rekodi futi chafamba sei papo tiriwo kuna vamukwananzi kuti zvinhu izvi zvichafambiswa sei chabamwoyo vamuita sei vamumisa sei kuti asaramba achiita zvaari kuita tatenda
ndirikukumbirawo kuti musvitsawo audio yavo kuna vafarai marapira kuti zvavari kutaura kuti vanoitira vana vezimbabwe zvingani zvavakavaitira pa46 years dzavakatora nyika ndiri kukumbirawo pastudio 7 dzimunisvitsiro kwavari kuti pamakore 40 something years avakazimbe zanupf yawana kuzvitonga chii chavakaitira vana vezimbabwe chii chinooneka kubva mabuilding akasiyana nasmith ndiwawo hapana kana chimwe chatiri kuona chiri chakachinja asi vanongotaura chingoti vana vezimbabwe musanyengedzwe
makadiko pastudio 7 apo ndinodawo kutenda nenhau dzamunotipa dzakanaka kudai ini ndinodawo kutaura nyaya yechavamwiyo yokuti akahwina kesi yake kusupreme court izvo tatagara tingodozviziva kuzvingagokona seiko yeemasoni dambudzo uyo mutungamiri wezanu akati kwai we are the judiciary we are the police we are the army saka chingashamisa ichii chizingashamisa ipapo kuti nyaya yahwiniwa zvinongofadza ivo asi isi tatagara tingozviziva kuti ndomamiriro azvichaita hazvina basa achatongoda kumuudza emasoni nekabhineti yake ndechekuti ngaazive kuti hapana dziva risingahwi richafa dziva iroro rimwe zuva vejasara pabandi ratsva nezuva
Studio 7 ndinofunga ndinowana muri vatano zvikuru sevose vari kuti panhau but inini ndoda kunyatsonzwisisa kuti uyu zvaari secretary general president wepati yake ndeupi kana iye achidifaya chamisa kureva kuti triple c yake yaainayo chavanguyu ine mumwe purezidendi asiri chamisa here mbomubvunza yemubvunzo munhu iyeye uchinzwe kuti aunti purezidendi wake ndiani because iyeye ari kuti isi secretary general so purezidendi wake ndiani toda kunzwisisa because uyu munhu kwao achakonzeresa zvinhu zvatasingafaniri because isusu as a christian country tichida kutevera zvinhu zvechikristu but akuda kuti titevere zvisiri izvo
muri sei studio 7 kupembera tingangopembererawo zvedu two years dzaiswa ndovamutswa nedi minister of home affairs but chataifana kunzwa chaichocho ndechekuti after 2 years dzacho idzozvo dzichinge dzapera chii chimwe chichaitwa zvatovharana here 2 years kana dzichinge dzapera idzi kana kuti tichazopiwa dzimwe another 2 years kudisi kunziva ipapo muri seve studio 7 apo netimu repachipinga apo mese Christmas yakanaka ngatipinde kamarodhu mufambe zvakanaka macross border
Makatirira ku Studio 7 tichitefenyura tiri ku Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky nezuro vakatenda mapazi ehurumende yavo nevanhuwo zvavo vari kubetsera Ukraine muhondo yayo neRussia. VaZelensky vakatenda vanoshanda panodiwa rubetsero rwechimbi chimbi kana kuti emergency services, mapurisa, National Guard nevamwe. VaZelensky vakati zvinokosha kuti vanhu vose varambe vakashinga uye pakupera kwesvondo roga roga vachikwanisa kuti vakabetsera neimwe nzira mukudzivirirwa kweUkraine. Vanhu vana vanonzi vakafa nezuro, vazhinji vakakuvara zvakaitisisa nezuro mukereke yeRoma iri mune rimwe dunhu rinogara vanhu vechiMoslem vazhinji kuchamhembe kweFilippines. Mapurisa anoti njozi iyi yakakonzerwa nekuputika kwebhombu rakadhuvuka mukereke panguva yemisa. Guta rekuchamhembe kweGaza reKhan Yunis riri kurohwa nemabhombi akawanda anobva kumauto ekuIsrael. Zvinonzi mauto eIsrael ari kurwisa nzvimbo iyi zvakaipisisa. Nzvimbo yeKhan Yunis iyi ndiyo yakanzi neIsrael vanhu vaende kunowanda ikoko pakatanga hondo muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Exiles Forum yoshushikana nekuurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Slot. Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti urongwa hwebhajeti regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari vamutorinyuve huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.